kwani kwa kuita advocacy rawanda pa internet chitaura nevayo tina mire wenyika kuti pabvise ndiwetu tikutarisirawo muhoro unokwana muhoro unotenga nekuti sewezinto inoita kuti kushanda kuve disendi tiri kukumbirawo social protection vakwanisa kushambadza nyaya dzekukoshesa mumapenzionas edu kuti akwanise kuwanawo mari inoita kuti vararame vakwanisa kushambadza nyaya dzevechidiki vasina mabasa kuti ibasa rehurumende kuti ipinze vanhu mabasa takwanisawo kushambadza kukosha kukoshesa vakadzi variwo vane population hombe munyika medu kuti tikane takwanisa kuprotekta maraits avo pabasa inenge tatoitawo ngebva justice uyewo zvakare takanza kuairi kuitawo mugungano rakazomboita iro raitirwa kumashandanwedu isipovis vanhu achiita nhauriramo dzekuti ndezvipi zvingaitwe kuti macitizens ainjoyedzisimbe
muzimbabwe mungati here imi vashandi havasi kuwana mabasa ane hunhu
vamwe muzimbabwe mabasa haana hunhu tikatarisa munhu anonzi murayirisi zimbabwe munhu asina kwanisa kubhadhara rendi yepamba paanenge achidya anogara ndiko kushoshera kwehunhu kwebasa racho kana tikatarisa munhu anonzi ticha anenge achiwana mari inenge iri 50 yepover bottom line saka muhoro wakadaro hausisei tikatarisa munhu anoretire ashanda makore anokwana 40 zvikukwira anogona kungowana mari inokwana kana kuita 500,000 aratidie zvireva kuti hapana hunhu huripo.